Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro manheru kuti hapana achabvumidzwa kubuda mumba make kuenda kubasa. Kusara kwevashandi vemuzvipatara vanenge vachishanda kurwisa chirwere checoronavirus pamwe nevakuru vakuru vemamwe mapazi ehurumende.
Starting Monday 30th March 2020 and subject to further review, Zimbabwe will be under a total lockdown for a period of 21 days. This means all our citizens are required to stay at home, except, of course, in respect of essential movements related to seeking health services, to the purchase and procurement of food and medicines, and for other essential supplies and critical services.
Danho rehurumende iri rarumbidzwa nemutungamiriri webato reMDC vaNelson Chamisa.
Mashoko atingatanga nenguva tichikurudzira kuti anga achiitwa, nokuti isu muono wedu ndokuti zviri nyore uye zvakachipa kuti tidzivirire pane kuzorapa. Muchirungu anoti prevention is cheaper than cure. Saka kureva kuti zvaitika izvi uye zvanzi Zimbabwe imbomira, mashoko atinowirirana senyika haasire matongerwo enyika. Zvava zvekurarama, zvava zveupenyu, tichitarisira kuti nyika yedu inoda ani nani kuti anga ari mupenyu achirarama.
Zvichakadai, mutungamiriri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vakurudzirawo vezvitoro zvakapiwa mvumo yekuvhura mabhizimusi avo kuti vasakwidze mitengo yezvinhu panguva iyi, vachiti sangano ravo richatora matanho akaomarara kune vachawanikwa vachikwidza mitengo zvisina mwero.
Vezvitoro tinovakurudzira kuti ngavasakwidzewo mitengo. Takaona kune dzimwe nyika kuti panomhanya vanhu vachinotenga vanobva vakwidza mutengo. Saka isisu tapa danho rekuti mitengo haisi kuzokwira, mitengo yatingati mabasic commodities, zvinhu zvinodiwa mumba zuva rega rega panguva yega yega. Tati isusu zvinhu izvozvo zvisakwire mutengo.
Kunyange hazvo vaMnangagwa vakakurudzira kuti vashandirwi vabhadhare vashandi vavo panguva iyo nyika ichange yakavharwa. Vamwe vashandi vakaita saamai Mesia Muchichwa vanoshanda pane imwe kambani iri muEastleigh muno muHarare vati vatoziviswa nevakuru kubasa kwavo kuti vachabatirwa mari nekambani yavo pamazuva vachange vasiri pabasa, zvichitevera danho rakatorwa nehurumende iri.
Maindians zvavanoita vanokutorera madays avo kubhadhara. Vanokuti ndokubhadhara ndokutorera madays ako ndokubhadhara, bosa ndakakubhadhara ngogara kumba kai. But haisi mhosva yedu kaisu, hatisitazvitaura kuti 21 days lockdown hatisi.
Izvi zvashorwa nemutungamiriri wesangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU. Mutungamiriri weZCTU vaPeter Mutasa vati vachatora matanho akasimba kuvashandirwi vanenge varegedza kubhadhara vashandi panguva yekuvharwa kwenyika iyi.
Saka chaitika icho hachina kuitika nokuda kwevashandi, zvaitika nokudawo kwaMwari. Saka vamabhizimisi vanofanira kunzwisisa yavanoti corporate social responsibility iya, ndopa inofanira kuti ioneke tisati tatombodzika-dzika kusvika kumutemo. Saka tinotarisira kuti mabhizimisi ose achabhadhara vashandi mari dzavo dzemuhoro, nekutobatsira vashandi nedzimwe mari dzekuti vatenge chikafu nekutenga zvinounza utsanana, sipo dzokugezesa vari mudzimba dzavo nemhuri dzavo. Izvi hazvide kurudziro. Kambani inenge isingaite izvi tichainyadzisa zvakanyanyisa, nokuti haifaniri kunga ichiwana bhizimusi kuvashandi vevamwe vari kubatwa zvakanaka.
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiriri wesangano rinomirira vashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe vaIsrael Murefu kutinzwewo divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo uye vasina kupindura mibvunzo yatavatumira. Zvichakadai, mutungamiriri wesangano revanorarama nekutengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vati vari kutambira danho ratorwa nehurumende mukurwisa chirwere cheCovid-19 asi vakurudzira hurumende kuti ibvumidze vanotengesa mumigwagwa kuita basa ravo vari munzvimbo dzavanogara sezvo vachiti vanhu vazhinji vari kurarama nekutengesa pamwe nekuita mabasa emaoko.
Isu seboka tinogonawo kubatsira nezvekupfeka zvakachena kusanganisira even zvekukavha miya muromo nemhuno zvatiri kuona zviri kungoshandiswa nevanhu vese nemagloves kuti mamembers edu ange achishanda achichengetedza futi upenyu hwemacustomers avo.
Zvichakadai vachamisa vakurudzira hurumende kuti itaure nedzimwe nyika vedzisvondo pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira kuti vabatsire veruzhinji nechikafu kuitira kuti veruzhinji vasaziye nenzara panguva iyo nyika ichange yakavharwa.
Tine kurudziro yekuti hurumende pachayo kubudikidza nemari inenge iri muhombodo yenyika kana kuti shamwari dzakatikomberedza vane mari dzakawanda vari kune dzimwe nyika vanoda kubatsira makambani machechi nemapoka akazvimiririra kubva civic society, international partners, our global partners vaungane vabatanidze nekuverengedza pfungwa kuti vabatsirewo avo vanenge vachishupika vasina chikafu, vasina hupfu, vasina mpunga, vasina zvokudya, vasina zvekunwa. Ndo zvatinoona sekuti zvingagadziriswa. Saka takurudzira kuti ngapave nevanenge vane kutambudzika kwokudya nenhamo, nokuti muZimbabwe taita nhamoka mbiri yokuti uku kudumbu tiri kuparara nenhamo, nenyaya yeushayi, nenyaya yekushaya chikafu nedraught.
Vamunangagwa vakakurudzirawo makanzuru ose munyika kuti aone kuti abvisa marara mumisha inogara veruzhinji panguva iyo nyika ichange yakavharwa senzira yekuti nyika yose inge yakachena. Vamunangagwa vakatiwo hurumende ichaonawo kuti vashandi vemuzvipatara vachange vari pabasa vawana mbatya dzekuzvidzivirira kuti vasabatire zvirwere, uye vakatiwo hurumende ichaona kuti veruzhinji vachange vaine mvura panguva iyi. Veruzhinji vaswera vari mumitsetse vachitenga zvokudya segadziriro yekuvharwa kuchange kwakaitwa nyika kubva nemuvhuro. Chirwere checovid-19 icho chakatangira kuguta reWuhan kuChina chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvina pasi rose, uye hurumende inoti muZimbabwe chirwere ichi chabata vanhu vanomwe kusanganisira vazororo Makamba avo vakaurayiwa nechirwere ichi nemuvhuro. Nyika dzakawanda pasi rose dzakatora matanho ekuti veruzhinji vagare mudzimba senzira yekuedza kurwisana chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.